zvinomira muhe majanisi anofanirwa kuti varege vachiita basa ravo. Kana waona mhando yehurumende vakuambira majanisi kuti vaite basa ravo, there is something wrong, vanoenda kuvhara something. Kana munhu akura akura, afenda afenda, vanhu vafanirwa kuona kuti mukuru time yekuti adzorore yasvika, kuti majanisi anofanira kuti adhilite footage iyoyo. Very wrong.
Izvi zvinorevei semaonero enyu vanhuve?
Soka randitaura kuti hakuna free press muZimbabwe. Mauzionera meso mauvhare majanisi vanhu vaone kuti munhu akura afrenzi samhaya nenyaya yacho chizve kuti zvafamba zvese. Chaenda kutare, chaenda kucourt kuti akuona kuti nyaya izvi zvawandisa kuti vanhu nesecurity vari kupindira mumabasa majanarisi. Chataura naminista mangwana chaiyo chaiyo, chaenda kuna minista mubvunza kuti minista iwewe wauya uchitaura kuti minister of everyone, you want freedom yemajournalist, but makudzinga majournalist makuti vabve footage.
Asika vamwe vehurumende vanoti mifananidzo yakadaro haizope chimiro chakanaka kutungamiri wenyika, nekudaro zvinenge zvisina kukodzera kuti iburitswe.
Aiwa, so kana munhu afaenda ari kubasa majanisi vanofanira kuzvipyepcha izvovo. Maizvika, kana akagara gumba abva akolapsa like zvaitika izvi, iprivacy yake pati angachiita basa rehurumende, basa rinofanirwa kuona revanhu. Muri kunzwa basa revanhu, munhu anobhadhara nehurumende uyu maizvika akolapsa, vanhu vanofanirwa kuona kuti aiwa munhu uyu akolapsa ari kubasa maizvika. So majournalist angachiita basa ravo, zvakakosha kuti majournalist anofanirwa kupiwa nguva yavo kuti vaite basa, because itori iyi itori hombe. Uyakaari kubasa, unofanira kuzivikanwa nezimbabwe yese.